Ndinotenda zvikuru vahwande nemibvunzo yenyu. Nhasi tava nezuva rinotakadza, zuva rinofadza zvikuru patanga tichiparura basa rendabaningistole foundation. Tazviita pamafuramhepo aweko mazuvano akungoitwa anonzi virtual launch pamusaka pekuti COVID-19 yatambudza pasi rose yakatitadzisa kuti tive tinosangana pamwe chete kuno kuHarare sezvataidisisa pekutanga. Asi tava nenguva yakanaka chaizvo taparura basa redu rendabaningistole foundation. Nhasi rakatungamirirwa nachairman wedu wematrustees anova retired Bishop Nicholas Chad Gandia, uyezve nematrustees ese atinawo vanga varipo nevemhuri yacho yekwaStole, uye zvakare mashoko atapuwa naguest speaker wedu waRaila Odinga werengerwa naSimbai Chimurenga Chizengeni. Ndokuti kufamba kwaita zuva redu ranhasi.
Ndavaningi Stole Foundation inotarisa kuita mabasa akaita saapi?
Muchidimbu mabasa atinotarisira kuita seNdabaningi Stole Foundation mabasa akanangana nenhoroondo yehondo yerusununguko kubva pachimurenga chekutanga chatinoti chimurenga 1 kusvika pachimurenga 2. Chatiri kuda kukurudzira zvikuru sefoundation inotondera Ndabaningi Stole kuwapo kwemagwanzo, kuwapo kwehwaro hwakatwasuka husina udimbu udimbu, husina uhwande uhwande, hunoburitsa pachena zvakaitika muhondo dzedu dzese, kuitira kuti mazera echidiki aripo nevamwe vese varipo nevachazouya wave neruzivo rwakakwana chaizvo kuti zvakambofamba sei. Tinoona isusu patiri kutanga basa refoundation kuti chimurenga 1 haisi kunyanyotaurwa nezvayo. Tikanga totaura hondo yerusununguko tinoita setinotangira pakumagumo kwayo kunyanyotaura zva 75-76 kusvika paindependence muna 1980. Asi tisingazivi kuti kugashidzanwa kwakaitwa hondo, kugashidzanwa kwakaitwa chimurenga kubva kwekutanga kusvika kumagumo kwacho. Saka tinoda kuti tiwandudze mafambire azvakaita. Kuburikidza naizvozvo wahwande, tinoda kugadzira senda inonzi Ndabaningi Stole Africa Research Center. Matichachengetedza magwaro awo wese awaStole atiri kupuwa nevemhuri neatichatsvaga pasi rose kuti tinge tichiabatanidza, uyezve magwaro neruzivo neunjere hwatichagona kuwana hwemagamba atinoti haasiri kunyanyotonderwa oro magamba ari kukoshewa nenyika, asi ari magamba akarwa hondo, the unsung heroes and heroines of our struggle. Tichadisisa zvakare sefoundation kuti tikurudzire fundo. Saka kuburikidza naizvozvo tine agreement yatava nayo neUniversity of Reading kuUnited Kingdom kuEngland kuti tichawane scholarship muzita ravaNdabaningi Stole inosupporta mastudents at masters uyezve PhD level kuti wadzidze African history. Chimwezve tichada kuita mathink tanks, tichada kuwane madiscussion forums, tichada kuwane zvinhu zvatinobatsirana nazvo kuti tikurudzire nyaya yekubatana unity, uye tikurudzire nyaya yepeace runyararo, uyezve tikurudzire nyaya yereconciliation kugadzirisana kwevanhu vanenge vakambokakavadzana. Zvese izvozvo tinoda kuti tizviite tiri mufoundation. Zvakawanda zvatichada kuita wahwande tichange tichiburitsa mumafuramhepo imomi nemumagwaro zvatakanangana nazvo, asi pane zvandataurazvi. Uyezve chimwe zvechikurusa chandandotokoshiwa ndechekuita republish, kuburitsa zvakare mabhuku akanyorwa naWaStole. WaStole vakanyora mabhuku, Reverend vakanyora mabhuku aipfuura 12. Right, gumi nemaviri aka publishwa. Asiri available kana kuti anoonekwa nyore parizvino. Saka tiri mushishi yekuda kwaita republish. Serutondedzo rwekulonja kwataita foundation tiri kuburitsa Facebook rawo African Nationalism, right, rinowa raitwa forward nawa Raila Odinga, right, as a celebration yekulonja kwataita foundation. Zvakawanda tinenge tichiparura munguva inotera.
Mumashoko avo vaimbove mutungamiri wehurumende Kenya va Raila Odinga vati zvamungatitaurirawo.
Wa Odinga watanga takatarisira kuti vachawanesu watipa statement yavo yavakanyora nekusaina pamusana pekuti tinonzwa kuti vari panguva yekuzorora utano hwavo. Zvatanyatsobatisisa zvavatiudza ndezvokuti rwendo rwedu rwerusununguko harusati rwaguma. Rwendo rwedu rwesununguko haruchina kufamba zvakanaka Afrika yose pane matarisirwa arwaitwa nevakatanga nazvo. Saka tinoda kuti mazera anhasi azvibvunze kuti zvakakanganisikira papi kuti pfungwa neshungu nezvido zvaiwa nazvo nevakatanga hondo idzi zvawaida kuona nyika dzedu dzakaita zvakakanganisikira papi. Kuburikidza naizvozvo watiudza zvakare wasimbisisa kuti tinofanirwa kuti tiwepo kurwisana nehosha yecorruption iriko, hosha yetribalism nehosha yenepotism. Ndo mamwe mashoko makuru andinofunga kuti tinoda kuti titondere pane zvataudzwa nawaraila Odinga.
Ndavaningi Stoli Foundation ine rutsigiro rwakakura sei pari zvino?
Taparura basa refoundation nhasi. Asi tikaona rutsigiro rwatawana rwopane vaungana mumafura mhepo iwaya atinoti Zoom neFacebook atiri kuti ndo ava kushandiswa, tinowa nemutsindo womufaro wahwande kuti tine rutsigiro rwakasimba ruri pasi ipapa. Tikaona mashoko ataurwa nevanga varipo, tikaona mashoko anga achinyorwa atinoti macomments anga achipuhwa, anotaridza kuti kunze uko kune nyota yekuziva zvakaitika. Anotaridza zvakare kuti kune wakawanda wanotoziva kuti Reverend Dabaningi Stole wai wako, uye zvavakare mabasa avakaita akasimba chaizvo. Tiri kukumbirisa uye zvetakumbira patawandu dzabasa iri. Tiri kukumbirisa support kwese kwainogona kubva material and non-material kuti tiwandu dzemabasa atagona kutsanangura and aticharamba tichitsanangura mukuendera mberi. Ndinoti inini rutsigiro rwefoundation ruri kubva kuwana weZimbabwe nevanhu wese weAfrica, uye rutsigiro irworwo rwakakura zvakanyanya.
Ko vamtasa avo vanoda kunzwa kana kuverenga pamusoro peNdavaningi Stole Foundation vangaita izvikupi uye sei?
Kune vanoda kutsigira foundation yaNdavaningi Stole, ndinokumbirisa kuti waende kune dzatinoti website www.stole.org, uyezve kuti waedze kutibata mune zvaakushandiswa mazuva ano zvatinoti social media, wachiusa zita rekuti @ndaba foundation. Wanotiwana paTwitter, wanotiwana paWhatsApp, wanotiwana paInstagram. Tichawapa mashoko mumikana iyoyo yese kuti wazive zviripo nezvatiri kuronga nekwatiri kuenda mberi. Ndinotenda zvikuru.